Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 28 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzatadza kuita basa nhasi nenyaya yekushaya mari yemafuta ekufambisa dzimotokari kuenda kuHarare.
Zvakakosha kuti Zimbabwe iite come together to protect the rights evana, to fight against the violation of rights evana, to fight against any violence against evana.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti munyika munofanira kuita mushandira pamwe kurwisa dambudziko rekumbunyikidzwa nekubatwa chibharo kwevana. Munyarikani weAfrican Union pakurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana amai nyaradza egumbonzvanda vanotiwo
chekutanga ngatitarisei nekuti pane mhosva dzatiri kuziva dziri kuzivikanwa dzaparwa dzasvika kuvanhu vemutemo. Inonzi zero tolerance iyeka ndo yatinotoda, kutomboita operation taramba kubhinyirwa vana.
Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eFIFA World Cup kuKatam. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzedare reparamende kubva kumatare eSenate neNational Assembly kubva kumapato ose ari matatu ari mudare reparamende nhasi dzatadza kupinda mumusangano wekuzeya budget ra2022 muHarare dzichiti dzanga dzisina kupihwa mafuta ekufambisa dzimotokari. Izvi hazvina kufadza mutauriri wedare reparamende Advocate Jacob Mudenda, avo vanoti budget rakakosha zvikuru uye nhengo dzose dzaifanira kupinda mumusangano uyu. Kuti tinzwe zvizere, Godwin Mangudya weStudio 7 anotipanyaya inotevera.
Pavasvika pamusangano wanhasi, vamudenda havana kufara kuona kuti pange paine nhengo shoma kubva kumatare eSenate neNational Assembly, asi vaudzwa kuti nhengo dzakawanda dzatadza kuuya sezvo dzisina kupiwa mafuta edzimotokari ekuuya kumusangano wanhasi. Vanokokera nhengo dzeCitizens Coalition for Change mudare reNational Assembly, vaProsper Museyami, vaudza Studio 7 kuti vazhinji vatadza kuuya ndevaya vanomirira nzvimbo dziri kunze kweHarare.
Saka nhasi semuvhuro kudai, vamwari kumanikidzira kuti vadzoke kuHarare vasina kunge vapiwa zvikwanisiro zvokufamba kwavo. Saka nekuda kwaizvozvo idambudziko mukufamba kwemamembers, nekuti samunoziva upenyu hausi nyore kuti unokwanisa kubva kumba kwako kumamisha kumarural constituents kuuya kuHarare nekudzoka pasina chauri kubatsirika takatarisana nenyaya yemafuta. Ndo dambudziko riripo, ndosaka vasina kuya vaka.
Mukuru webato rinopikisa reMovement for Democratic Change Senator Douglas Monzora vaudza Studio 7 kuti izvi hazvifaniri kuitika uye vachataura negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti paramende ipiwe mari yayo yese paine nguva.
Chikonzero chikuru ndechekuti havana kupiwa petro kana kuti madizo ekufambisa kubva kuma constituents au kuuya kuno kuHarare. Chinova chinhu chihombe chinotikanganisa.
Mumiriri weNorton vakazvimirira vaTemba Muliswa vati kutadza kuuya kumusangano kwenhengo dzeparamende dzakawanda kunoratidza dambudziko ragara richisangana nenhengo dzeparamende.
Kuona mota dzedu zvakare hadzienderane nebasa redu, saka kusvikira nyika yanzwisisa kuti nhengo dzeparamende zvofanga dzakapiwa zvakakwana kuti riite basa. Muchirungu zvinonzi tools of trade. Ungagwerima sei une tractor isaina fuel, haina gejo, hauna mbeu and so forth. So it tends to be total package. Saka muri ya Zimbabwe kwa kuzabuti tinge tikita basa redi tofaunga chikuwa zakakwa na kusukukara asukuti basa redi tofamilikana tisina zakakana tinopinda ma office ya ema ministers tichikumbira maari ema kupon tichikumbira maari kutitifambi unuzo ita basa racho sejo
vano kukera ningu zebatori zanu PF vapupuraito gare pin vati ibasa reva shandwe paramende kuona kuti ningu zeparamende zapiwa jukwani siro kutizikwani seku ita basa razo
ini ndinoona kuru kukonewa kwe Parliament Administration. Wakuti kana Parliament Administration ichiziwa kuti kune program ya kakosha kudai. Inofana kunge ya kaita yetatingatima logistical arrangement. Anuita kuma members of Parliament. Wakwanise kuwa mobile. If you will, ya wafu na mwe wapua last week. Ise wiki ya wakanga wawuya Parliament. Izati ya wawuya.
Vamudenda, vasu kumbira regerero wakati zvaitika nasi azvifaniri kuitika. Uye ningu dzese dzeparamende dzingada dzapinda musangano uyu. Sezvo budget chiri chinhu chakakosha kunyika.
Allow me to apologize on behalf of Parliament that you didn't have your coupons. And I'm now advised that Petro Trade actually had run out of stock and invidious.
Regandi kumbiriro regerero ndakamirira paramende kuti hamuna kuwana makupon enyu. Ndiri kuudzwa kuti Petrotrade yanga isina mafuta asi mune ramangwana tinofanira kugara takaronga kuti zvakadai zvisaitike zvekare.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe muzvinafundo Albert Makochekanwa vachitaura pamusangano uyu vati kunyange hazvo hurumende ichitarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvitatu nechidumbu kubva muzana kana kuti 3.8%. Izvi hazvienderani nezviga zvayakatara muNational Development Strategy 1 wekuti upfumi hunofanira kukwira nezvikamu zvishanu kubva muzana pagore. Pamusangano wanhasi, nyanzvi munyaya dzeupfumi dzange dziri kutsanangura budget kunhengo dzeparamende dzisati dzatanga kurizeya svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhurume kana kuti munhukadzi. Pane kurudziro yekuti mitemo inodzivirira mwanasikana kuti asambunyikidzwe isimbaradzwe. Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vanochenderana nemaonero aya.
Zvakakosha kuti Zimbabwe iite come together to protect the rights evana, to fight against the violation yema rights evana, to fight against any violence against vana. Mitemo iri kuchinja tichiita kuti vaya vanozobatwa nemhosva iyoyo kunyanya vanenge vave palevel yeadulthood vanofanira kupiwa tinofanira kupiwa mitongo yakasimba zvikuru. Tiri kutarisa Our Children's Act, tiri kutarisa the Child Justice Act. All those acts dziri kuita kuti mitongo yevanhu vanobatwa nemhosva idzodzi ive mitongo inoita kuti vasazozvipama zvakare. Saka pane maprograms akawanda, but tinoda kuti nyika yose iite come up kubatsira kumisa avo vari kukonzeresa maproblems yayo kuvana vedu.
Saka muri kuti muchachinja here mitemo nekuti vamwe vari kuti zvirango zviri kupiwa zvacho zvinenge zvisina kunyatsokodzera vachiti pakaiswa zvekuti kana kuti makore makumi maviri kutangira ipapo kune vanenge vabata chibharo pada zvingabatsira?
Vazulu muchaona kuti mitongo yatokura chaizvo. Vazhinji vanobatwa nemhosva idzodzo dzekubata vana chibharo vanotongerwa mitongo mirefu chaizvo chaizvo. Asi izvozvi takatarisana nekuchinja Child Justice Act tichiita kuti vese vanobatwa nemhosva idzodzo vange vachizotongerwa pakaoma kuitira kuti tiite discourage vanhu kuita mabasa iyayo akaipa kudaro.
Ko muri kushandawo sei nemachechi nemadzishe kugadzirisa dambudziko irori?
Tati isu tiri kuti isu ose ma stakeholders edu ndambotaura nezvema traditional leaders including my chiefs, my headmen, my sabuk kuti vauye vave part of the advocacy inoita fight against this scourge. Nekuti muma communities mavari vakange vataura vanonzwika.
Avo vanga vari gurukuta rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvedambudziko iri, tabata munyarikani weAfrican Union pakurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera, amai nyara dzaigumbo nzvanda, avanoti vanasikana kunyanya, varikubatwa chibharo nekumbunyikidzwa, kunyangwe hazvo dzimwe nyaya dzisiri kumangarwa kumapurisa.
Chekutanga ngati tarisei nekuti pane mhosva dzatiri kuziva dziri kuzivikanwa dzaparwa dzasvika kuvanhu vemutemo. Inonzi zero tolerance yekando yatinotoda kutomboita operation taramba kubhinyirwa vana sezvimwe zvakadaro. Kuti chekutanga kana nyaya yaripotwa mapurisa ndavasunge munhu, nyaya yokereketwa nekukasika. Tinoramba tichitaura nevanhu vekuvhu nevekumapurisa kuti nyaya munhu ngaakasike kusungwa, nyaya yokasika kuferefetwa yendeswa kumakoti nekukasika. Kumakoti yobva yakasika kutongwa munhu ochirango chakaenzerana. Sezvi chirango chiriko mazuva ano hachisi chirango, totoda stiff penalty patoita mandatory sentence sekune dzimwe nyika unotonzi ma 20 years kuuraya upenyu hwemunhu ka kwatakatasana nakoko.
Vamwe vanoti maigumbo nzvanda kunyange zvisinganyatsotambirika hazvo, sei pasingaitwe zvinoitwa kunyika dzakaita sekunana America dzekuti dzimwe nguva mwana mudika akadaro akabatira pamuviri panobviswa kana kuti termination iyaiya pachinzi zvinogona kuti zvipinze muupenyu hwake munjodzi. Sei zvinhu zvakadai zvisingaitwe muZimbabwe uye zvingakwanisika here pachinetsawo nyaya yekuti vakawanda vanofunga kuti pachikristu zvinhu zvisingafaniri kuitwa?
Mutemo wenyika unotendedza kuti munhu kana achinge abhinywa, tine mutemo unotendedza termination of pregnancy wekuti vana ivava vatakatarisana navo makore masere kana mapfumbamwe vangadai vakawana kubatsirikana nemutemo iwoyo. Mutemo tinawo hauna kukwanisa zvavo sekune dzimwe nyika.
Kana paine vanasikana vakateerera nguva dzino idzi, munoda kuvapa kurudziro yekuti vaite sei kana paine vanhu vari kuvambunyikidza vachiita navo zvepabonde kana kuvabata-bata zvisina kukodzera?
Vasikana taurani, ndochekutanga. Musanyarara. Kana pane vasikana vakateerera, kana ivo vabereki ukanzwa mwana wako ati pane chakati chiri kuitika, trusta zvataurwa nemana.
Uyo anga ari munyarikani weAfrican Union pakurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera, achitungamirawo sangano reRosaria Memorial Trust, amai nyara dzaigumbo nzvanda vachitaura vari parunare kwaMurewa. Vatungamiri vemapato anopikisa anoti reCitizens Coalition pamwe neriri kutonga reZANU-PF akaita musangano svondo rapera pamwe nemapurisa kuedza kupedza nyaya dzemhirizhonga dziri kuitika kumasvingo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumusangano uyu veCCC vaitungamirirwa navasisi Uzidzai avo vari kutungamirira bazi rebato ravo mune zvesarudzo. Ukuwo ZANU-PF yainge ichitungamirirwa nemurongi webato ravo Magutu kana kuti political komiza vasota ruona. Chief Superintendent Taurai Mambure ndivo vaitungamirira mapurisa. Vazvidzai vati musangano uyu wakaitwa mushure mekunge bato ravo rasvitsa chichemo kuvakuru vemapurisa kuti vatsigiri vavo vave nemasvondo maviri vachirohwa nekupambwa nebato reZANU-PF.
Tamitini yedu navo tichi tichipama demands yedu kuti look one vanese vanoshunguruza vanhu vatinoziva munonga vasungwe chichipiri ngatiforme political liaison committee inomita regularly to assess my issues via violence magutu muno kuti izvo zvinhuzvo zviitike. Chechitatu, public relations department yavo tofanira kufamba nayo tichitenderera isu nevezanhu tichitaurira vanhu toda runyararo mumusha.
Vazvidzai vati donzvo remusangano uyu ranga riri rekuti vakurudzire vatsigire vemapato ose kuti vasaita mhirizhonga uye mapurisa asunge anopara mhosva pasina kuti vabuda mubamani. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wezanupf pamusangano uyu, vatarione sezvo nhare yavo yanga isiri kupinda. Asi sachigaro wezanupf Masvingo Varudzo neMavhenyengo vanoti musangano wakaitwa uyu wakakosha nekuti unobatanidza vemapato ematongerwo enyika kuti vakurudzire runyararo kana vanhu voita sarudzo.
March towards the 2023 harmonized elections, not a peace, and I chita zvinhu zvamunyararo.
Mukuru wemapurisa Chief Superintendent Mambure vatenda kuti vakaita musangano uyu nemapato maviri aya vachiti vakavaudza zvavanotarisira kuti kuve nerunyararo munzvimbo iyi.
Zvekuzvitamboita musangano tikaudza zvatoda nezvavari kuitawo zvakashata nezvatirazvo kwatiri, saka ivo ndo vangatotaura kuti vagotsikana navo hemuchafanira kuti vataita.
Bato reTPC rinoti mhirizhonga kuvatsigiri vayo munyika iri kuwandisa, apo vari kuita vezanupf vasiri kusungwa munzvimbo dzakaita sekugoko, Isiza nekwaGutu. Mutevedzeri wanoona nezvekufambiswa kwesarudzo muCCC amai Ileni Shiriedenga vati bato ravo riri kunyunyuta nekurohwa nekushungurudzwa kuri kuita vatsigiri vavo. Amai Shiriedenga vati vari kukwidza nyaya iyi kukomisheni yekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe Human Rights Commission pamwe neSADC neAfrican Union kuti vataure nebato riri kutonga rerega mhirizhonga.
Kontinua tichionesana nemacommission anoita National Peace and Reconciliation, Human Rights Review Commission and also even maSADC nemamwe maregional bodies kuvaonesa kuti aiwa zanupf yatanga urwanga hwavo rwevhaiorensi inofanirwa kugadzira.
Bato iri rinoti mhirizhonga yava nenguva yakawanda kubva pakaitwa sarudzo dzemaby election kugokwe, Insiza, Wedza pamwe nebudunhu reMasvingo. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi varamba mhosva iyi vachiti bato reTPC ndiro riri kutanga mhirizhonga rozonakurira bato ravo nyoka mhenyu.
Tinozviziva kuti vemapato anopikisa kunyanyanyanya veruvara rwamabhanana akaora wavachamisa ndovoga vanozikanwa nembiri yekukonzeresa mhirizhonga kuti vazouya kumapepanhau vachitsvaka kuchema misodzi yenhema yegarwe vachiti ndivo vakonzeresero violence.
VCCC vanoti vari kumhangara nyaya idzi kumapurisa asi vatsigiri vezanupf havasi kusungwa. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati nyaya idzi hasati dzasvika kwavari.
Hamunotaure nyaya dzamuri kutaura idzi, ndati handina kudzinzwa nyaya dzamuri kutaura idzi.
Svondo rapera, mutsigiri weTPC vaJevas Makumbe vanoti vakarohwa zvakaipisisa apo vaiona mutambo wenhabvu weWorld Cup vazvitora zvekwamunhende kwaGutu. Vamwe vemhuri yake vekwaMakumbe vashanu vakarohwa zvakaipisisa uye vari kurapwa vari kuHarare mushure mekurambidzwa kurapwa kwaGutu nevatsigiri veZANUPF. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane kurwisana kunotyisa pakati pemauto ehurumende yeSomalia nevanopfurikidza mwero vakaipandukira vechikwata cheAl-Shabaab pane imwe hotera inonzi Villa Reis muMogadishu muSomalia, uye vanhu vana vanonzi vafa. Mumwe mukuru wemauto Mohammed Dahia anoti vanopfurikidza mwero vasara vari mukamuri imwe chete yehotera iyi. Nevhenyuro yeReuters inoti nhengo dzeparamende dzatadza kusangana nhasi nekuda kwekusagadzikana uko. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, muzinda wemauto muAmerica wePentagon unoti uri kuziya urongwa hwekuti kambani yeBoeing ipe Ukraine zvombo zvehondo zvinokwanisa kurwisa mauto eRussia kunyangwe ari kure. Izvi zvinotevera kukundikana kweAmerica nedzimwe nyika dzekumawirira kuba Ukraine zvombo zvinoikwanira. Zvombo zvemuchadenga zveBoeing izvi zvinonzi Ground Launched Small Diameter Bomb kana kuti GLSDB uye zvinonzi zvinogona kuendeswa kuUkraine kutanga gore rinouya. Vabaki panzaronda avo vane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa 78 vanogara kuHatfield muHarare vanoti vararama kwemakore gumi nemasere kubva pavakaitwa operation yekubvisa gomarara repasikarudzi uye varikurudzira varume vane makore makumi mana zvichikwira kuti vapote vachiongororwa denda iri. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Vapadzaronda vanoti zvimwe zviratidzo zvedenda iri kurasa mvura usiku zvakanyanyisa, uye vanoti zvakakosha kuti dzidziso yedenda iri iitwe muzvikoro nokuti chirwere ichi kana chabata munhu chinonyenga uye nokupararira zvine ukasha munguva pfupi.
Chirwere kana chichiuya kashoma kuona kuti ndicho chauya kwauri. Chirwere ichi hachidi kuregererwa nekuti kana chazenge chaite kombei chine huturu hwakaipa, saka kazhinji chinokangasa upenyu hwemunhu. Chirwere chikazhinji chaunokwanisa kuona kuti chinenge chauya imwe nguva ndechekuti izvo pausiku pae uchinorasa mvura unobuda kakati wandei kanopfuura mukana wemazvese zvaunenge uchiita.
Vapadzaronda vanoti vakaita rombo rakanaka rokurapwa denda iri kuzvipatara zvisiri zvehurumende zvisingatore nguva yakawanda kuona varwere.
Zvatinotarisira kuti chirwere ichi ngachionekwe nokukasika chirapwe nokukasika mahosipitari kuregerera kwatanga tichiitwa mahosipitari nokupiwa nguva yakati wandei zviri kutikonzera toe yakaipa stere kuna vanhu vechirume. Tinenge tichikurumidza kuti hurumende ipanyatsoongorora. Tinoziva izvi nekuti mapolitician mahombe vakapa nechirwere ichochi, ana ngomo ana muzivindavesa vatinoziva chirwere ichochi chimwe chete ichochi. Saka kazhinji iko zvino izvi zvakwane methodi dzakati nakei zvazvo dzekurapa.
Valavmo Makumbirofa vanoshanda neCancer Association of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti mwedzi wambudzi ndiwo wakatarwa kuitwa dzidziso nechenjedzo maringe nezvedenda regomarara repasikarudzi revarume. Vaendera mberi vachiti tsvakurudzo yakaitwa nesangano reNational Cancer Registry of Zimbabwe yakabuditsa pachena kuti denda regomarara resikarudzi yevarume ndiro riri pamusoro pematenda emagomarara anobata varume vose, uye vatsinhirawo kuti hurwere uhu hunorapika kana hukakurumidzirwa.
Tsvakurudzo idzi dzinoratidza kuti zvikamu makumi masere 80% yevarwere vanozouya kuchipatara kenza yapararira, zvobva zvaita kuti idhurewo kurapa uye kurapwa kwayo kuve kwakati rebei. Saka isu tinokurudzira kuti varume vaende vandoongororwa kenza yeprostate vasiri kurwara. Reva kuti pagore rega rega murume ane makore makumi mana namashanu zvichikwira anofanira kuongororwa gomarara iri reprostate kenza. Izvozvo zvinobatsira kuti kana richinge riripo rikasire kurapwa.
Vaendera mberi vachidoma zvimwe zvokudya zvinokonzera kuti gomarara iri rinyenge.
Kazhinji tinokurudzira kuti mune zvekudya zvavanhu havafaniri kuwanza mafuta enyama atinowanza kupa zita rechirungu rinonzi animal fat. Akaonekwawo kuti animal fat iyi inowanikwa munyama inopiwa inowanza kudaidzwa nechirungu ichinzi red meat, kureva inobva kumhuka dzatinoziva dziya dziya dzinosanganisira dzingava ng'ombe dzingava mbudzi kana chii. Nyama iyoyo yakaonekwa kuti inenge ine animal fat yakawanda, saka inokonzerawo kuti mukana wekuita kenza ukwirire.
Mukuru weNational Cancer Registry vaEric Chokunonga vanoti tsvakurudzo yegore ra2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri pamusoro pemamwe magomarara ose anobata varume.
Kenza yepamusoro-soro pavanhurume yanga iri prostate cancer inova yanga iri pa28%, ichiteedzerwa neinonzi non-Hodgkin lymphoma pa8%. Panumber 3 pane inonzi Kaposi sarcoma yanga iri pa 7% ichitedzerwa pa number 4 paine cancer yepahuro kana kuti cancer yeesophagus iri pa 6%. Pa number 5 pane cancer yeliver kana kuti cancer yechiropa inoya yanga iri pa 5%.
Rimwe dambudziko riri kusangana nevarapwa vemagomarara ose zvavo inyaya yemishina inopisa denda iri kuzvipatara zvehurumende iyo yave negore isingashandi zvichireva kuti wese anobatwa nedenda iri anotoenda kuzvipatara zvinobhadharisa nemari yekunze iyo isingawanike nevazhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimitse.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbozeya zviri kuitika kumitambo yeWorld Cup iri kutambirwa kuQatar. Pari zvino mutambo uripo, Brazil ine 0, Switzerland ine 0. Kwapera maminetsi makumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 69 minutes. Asi vatsigiri venhabvu vazhinji muZimbabwe vanoti vari kufara nekutamba kwaita chikwata cheGhana kumakwikwi eFIFA World Cup aya. Ghana yakunda South Korea 3-2. Chimwe chikwata chekuAfrica cheCameroon chaita mangange neSerbia 3-3, izvo zvafadzawo vakawanda sezvo chambenge charohwa 3-1. Mumwe muongorori wenhabvu dzemitambo muzi wetu Hadebe anoti matambiro ari kuita zvikwata zvemuAfrica anofadza zvikuru uye kudadisa, asi zvinofanira kusunga dzisimbe kuti zvienderere mberi kumagroup stages. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Mkanganya uye weStudio 7.
Zvakakosha zvikuru pakupedzisira pavangava kurakidza kuneta, vangava kurakidza kuti defense yavo haina kunyatsorongeka, asi zvinokudzwa ndezvekuti vazokwanisa kuti vange vachiwina. Izvi zvaakureva kuti vawana 3 points uyezve vave panumber 2 paloko. Toona kuti timu iri pamusoro iPortugal iyo ichazotamba neUruguay. Zvakakosha kuti ange ichikwanisa kuwina kana apa. Takutarisira kuti pamwe Portugal neUruguay zvinge zvichiita mangange zvodrawa. Zvinenge zvakureva kuti Portugal ine 4 points uyezve Uruguay inenge yave ku2 points. Saka machances ipapo anenge ave 9 kuti kana inge ichienderera mberi. Inenge yakutofanira kuti inge ichidrawa neUruguay ndokuti inenge ichienderera mberi. Toziva kuti pa2010 paWorld Cup iya akatambira muSouth Africa tinoziva kuti Tsaurese akaita sei kuti Ghana inge ichitadza kuti ienderere mberi kumakwikwi eWorld Cup a2010. Saka igood chance yokuti Ghana inge ichizosera zvakaitika kuSouth Africa 2010. Takatarisira sevanhu vekuAfrica kuti Portugal neUruguay dzinge dzichidrawa ndokuti Ghana ive nechance yokuenderera mberi, asi result yanhasi yanga yakakosha zvikuru pavafana veGhana.
Tombotarisawo mutambo weCameroon wayatamba nhasi, munoona zvichizofambawo sei ipapa?
Tinofara zvikuru nekuti tiona kuti Cameroon yakwanisa kuti inge ichiequalize kuti ikwanise kuti mutambo upere uri 3-3. Iyezvino tikatarisa toona kuti pa2 days apa vafana veAfrica vakwanisa kuti vange vachigoisa 8 goals, tichitarisa nezoro kuti Morocco yakwanisa kugoisa 2, nhasi Ghana 3 neCameroon 3. Saka pakugoisa pa2 kuita zviri nani, netro yavo iyoyo vave ne1 point. Asi grupu racho rakati remei kuti tiona kuti kune Brazil, Switzerland, Cameroon naiyo Serbia. Iyezve Brazil inotarisira kuti inge ichimamechi zavo akati wandei pamutambo iyoyo, asi Cameroon ine mutambo wakati remei kuzi ichazotamba nechikwata cheBrazil. Ipapo kunenge kwakatiwo mei ne1 point iyoyo vakatarisira kuti vange vachikunda chikwata cheBrazil, asi zvakuzodhipenda nekuti iyo Brazil neSwitzerland zvanhasi chatamba sei. Brazil ikakunda, machances eCameroon anenge aripo kuti vange vachikwanisa kupedzisira vave kuenda irira mberi. Asi mutambo waifanira kuti vange vachiwina nhasi, asi vazokwanisa kuti vange vachiwana point iyoyo inogona kuti inge yakakosha. Asi kana chichitarisa nevafana vekuGhana vekuCameroon zvakatiwo mbichana kuti vange vachienderera mberi, asi tinofara nepoint yavakakwanisa kuti vange vachiwana nhasi.
muzi wetu Hadebe. Tinotenda vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini Blessing Zulu. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 28 Lwezi 2022 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. I am a member of the parliament.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama ezinjengama-drink ukuthi kube kusemafrijini. Ngakho ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo.
Ele Zimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Umncintiswano wemidlalo yenguqu e-World Cup eQatar, amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abamela izigaba ezijeneyo edale lePalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare. Wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-national budget yomnyaka ozayo. Unumzana Jacob Mudenda, umsomlomo wedale lePalamende, uthi kube liphutha okwenzakale namuhla. Umudenda uthembise ukuthi amalunga edale lePalamende azanikwa amafutha epetulo njengenhlala yenza. Kodwa amanye amalunga edale lePalamende athi kunengi okubahluphayo. Bathi sebexotshwa emahoteleni ngenxa yokuthi uhulumende uyehluleka ukubhadala imali efunakalayo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana kucacaphulu omele inkulumane edale lePalamende.
Last week, lapesine edale kwa lePalamende, sitshelwe ukuthi akula ma-fuel awokuphendula. IPalamende ine-problem enkulu of late ngokuthi izimali zabo azidispenswa ngu-Minister of Finance. So okufuna kuzenza ukuthi izinto eziningi okumele zenzakale kuze siqhube umsebenzi wethu. So if you are in the example, I'm going to go to the Friday. So into the cut as well under the cool. This week we have a post budget committee meeting, but again I will feel we are going to so we will find the little handle for this week and everything again there is no guarantee of what
you get the fuel. If you go to Chile, Motayak, Suga Goblawayo, SFG, Alari, Lopendu, and now Woody, Uma Patalanga, Italy Parliament.
Morning, and Uma, if you think a motor, the same motor of Woodinga man on average will cost you $100. It might even be more, not sure. But it will cost you $100. It will cost you another 100 to come back. So it depends on what you are running at the roughly, for example, close to $200 just on fuel. But also, so these are some of the costs as well. And I lay $200 and we tell you, you know, I'm a member of parliament. So, So it becomes extremely difficult to execute your duties. If in the house, you know, that's all, you know, the Akatas.
Umnumzana uCacaphulu umele inkulumane edale lePhalamende besixoxa laye ekobulawayo. ELeZimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi eCaribe ngenxa yokwehla kwesilinganiso samanzi edamuleli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ebona ngohlelo lwamanzi eZambezi River Authority balobele inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company bebazisa ukuthi lelinyathela lithethwe ngemva kokuba eleZimbabwe selisebenzise amanzi edlula isilinganiso esivunyelwane leZambia. Ukumisa ukupheka ugetsi eCaribe South kwenzelwa ukuthi kungancitshwa yonke iCaribe, kunanzelelwa futhi ukuthi kungekelwa ukusebenzisa ngendlela amanzi aseleyo kuyenzeka aphele masinya. Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, uthi impilo isizaba nzima ikakhulu khathesi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuyadanisa, shocking news kubahlali bakoBulawayo leZimbabwe jikelele. Besikhangelele ukuthi khona maybe njengoba vele onamagetsi ehlupha, sicabanga ukuthi ngenxa kule improvement enye eyenziwayo. Kade sesinanzelela futhi ukuthi khona sesibona sokule statement esithi khona kuzaba wesi. Asizwisisi ukuthi kanti abantu ngale Caribe, ngoba iminyaka yonke isikhathi sonke kuhlala ngani kukhalwa ngokuthi amanzi akusela manzi laphana, akusela manzi. Pose siyakwenza njani? Izakhamizi hayi, ngibona ngani ngodaba lolu asuze maybe lusiphathe kahle. Besikhangelele njalo futhi sikhangelele ukuthi khona njengoba sisiya ku-festive season lapha ngo-December, ziningi izinto ezenzakala ezindlini lapha.
Umnumzana Bhekizwe Ntuli oqhuba ibhizimusi eKelvin North uthi amabhizimusi ayafa ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu, ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama, ezinjengama-drink ukuthi kube usemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo azabe emisa ukuthi amafriji ethu asebenze. Njalo singakhangela njalo ukuthi amagetsi lawa nxa ehamba sithenga i-petrol kumbe i-diesel yama-generator, ngenye indleko ebakhona ebaphezulula le esiyijayeleyo. Okusho ukuthi kuzakhangela njalo kungene lasezintengweni zethu okuzafanele zikhuphuke.
Unkosikazi Nobuhle Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuzaba nzima ikakhulu ezibhedlela nxa kungahlala isikhathi eside kungela magetsi.
Kuyadanisa ukuthi akula mizamo eminye ebekiweyo ukuthi kungabi lento enje, okuthi ngabe kukhona okunye abakubekileyo okukhangelane lento ezinje ukuze kuvikele ukuthi kungabi lama-hours amaningi kungela magetsi. Ngoba kuyadanisa ngesikhathi lesi esiyakiso sekhisimusi, izinto eziningi ziyonakala elizweni, khona kuvele kulobunzima khathesi, kuza kuba njani ezibhedlela?
Idamu laseCaribe yilo ebelipheka amagetsi amaningi elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lezinye indawo eziphehla amandla kagetsi. Idamu leli belisenelisa ukuphehla amandla kagetsi angaba ngama-megawatts phose amakhulu ayesithupha, i-598 megawatts, kulandele iwange yona ephehla ama-megawatts angamakhulu amathathu, i-300 megawatts, kulandele iMunyathi ngama-megawatts alitshumi lanhlanu, i-15 megawatts. Kuthi iBulawayo leHarare okwakhathesi akula magetsi aphehlwa khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Water Authority yiyo eqondisa umsebenzi wokuphehlwa kwamandla kagetsi edamini leCaribe phakathi kweleZimbabwe leZambia. Ibika njalo ukuba okwakhathesi amanzi okufanele aphehle amandla kagetsi aseyehle ngesilinganiso sokwedlula okune ekhulwini, i-4.6%. Yengeze ngokuba okwakhathesi kufanele kumiswe ukuphekwa kwamagetsi eCaribe kuze kufike kuzibandlela womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
abakabotshwa abantu abangene endlini yokukhonza uNkulunkulu e-Seventh Day Adventist Church eJohannesburg kwele South Africa bathathela inceku zenkosi izikhwama ezile mali ama-laptops lokunye. Amapolisa atshele iStudio 7 ukuthi badinga ngamehlo abomvu abantu abenze ihlazo leli. Umfundisi Israel Ntshangase omele ibandla le-Seventh Day Adventist Church eJohannesburg uthi izigebengu lezi ebezithwele izibhamu kazidubulanga muntu njalo kazithathanga imali yomnikelo. UNtshangase uthi zethusele abantu abalaliswe phansi kwathiwa befake konke abalakho emgodleni emnyama yokuthwala izibi. Uthi basele bethudibele bakhahlanyezwa izigebengu lezi ebezimbalwa. Lokhu ngokwesithathu ukuba izigebengu zingena endlini yokukhonza uNkulunkulu eJohannesburg zithathela abakhonzayo impahla etshiyeneyo. Kulabantu abaningi abadabuka eZimbabwe abakhonza eSeventh Day Adventist Church eJohannesburg Central. Akasizwe uNtshangase ekhuluma ngodaba lolu.
Hey man, kuhle kufika nje abantu lapha nabangena endlini esabatheli khonzo. Inkonzo on during divine hour. Bangena bakhiphe ibhamu badimanda ama-valuables abazali wabo. Bephethe ibhegi emnyama, plastic bag emnyama la bethe adobhe khona ama-cellphone. Badropha-ke abazali babalalisa phansi and then bethethe ama-cellphone nemali ney'khwama zabazali yase beyaphuma bahamba kanjalo.
Singathi abajanga muntu abakhipha ngovolovolo.
Abashanga muntu abazange badubule muntu ngovolovolo bebaphephe nje zange badubule bani.
Bebesithini mfundisi lawo kade ukhona khonapho? Uboneni khonapho?
Mina bengekho bengikwenyinkonzo sikuyaqalanye uma sengitshela umdala ukuthi this happened. So nase ngiyithola-ke indaba sebexoxa-ke ukuthi ngisenzeke lokho eseqedakiso njengamanje.
Yey, kuyakwenzakala khonokho endlini yokukhonza abantu?
Hayi hayi hayi, South Africa kuyenzeka ngoba singabe sithathu thina njengamanje la eJohannesburg. Other two churches bawenzile ngibe sebefikakela kithi nakithi.
Singathi sebebotshiwe yini abantu laba kumbe lizokuthwala?
Abakaboshwa-ke cha, abaphonsa saphele bakaboshwa.
Laba abakhonza khonapho bathathelwe ama-cellphone, bathathelwe izikhwama, lokonke lokhu bathini khonamanje?
Bathukile, obviously bathuke kakhulu. Bonke nje basuke ne-counseling yebandla sawenza-ke Sunday.
Singathi-ke yeqhubeka mfundisi.
Sazo provide-ke manje ama-individuals i-counseling noba sibe-group counseling Sunday.
Yes, singathi-ke nxa sikhangela mfundisi khonapho bathathelwe ama-cellphone, okunye kuyini ababathathele khona?
Cellphone money and two laptops. Ama-laptops ngawenkonzo babili. Of course nama-bags ngabomama bawathathile-ke na.
Singathi bekugcwele abantu abaningi khonapho?
Hey, how over 300 people are there now, close to 400.
Bese kuyenziwe kunoko kuthiwa ikunikela imali.
Yes, bese kwenziwe ukunikela. We saw last week bezange bayifune leyo mali.
Ngoleyo abayithathanga.
Abayithathanga lecha.
Kungani bayisabile?
Angazi mina ukuthi lo bantu bamhlabe bengiyona i-emi yabo mhlambe angazi.
Umfundisi Israel Ntshangase yisikhulumeli se-Seventh Day Adventist Church. Sixoxelaye ese-Johannesburg Central. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda usengezelele isikhathi sokwaliswa kwabantu ukuhambahamba njengendlela yokumelana lomkhuhlane we-ebola eziqintini ezimbili zelizwe lakhe ezeMubende leKasanda. Umkhuhlane we-ebola kubikwa ukuba usubulele abantu abedlula amajumi amahlanu lanhlanu. Ele Ghana libikwa ngelinye lamazwe ahamba phambili emhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika ahlaselwe kakhulu ukugudeka komnotho i-inflation ekusilinganiso sokungamajumi amane ekhulwini 40%. Lokhu sokubangele ukuba isisindo semali yalelo lizwe iwe ngesilinganiso sokuyingxenye yekhulu nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Izisebenzi zikaloliwe kwele-Austria sezisungule uhlelo lwazo lokukhalala umsebenzi zifuna ukuba zingezelelwe imali ngemva kokuhluleka ukuvumelana ngesilinganiso okumele zengezelelwe ngayo. Abenhlanganiso ebona ngomkhuhlane wevukuzane eCancer Association of Zimbabwe bathi sesiqhunga isilinganiso sabesilisa babanjwa ngumkhuhlane weprostate cancer eZimbabwe. Lokhu bathi kubangelwa ikakhulu yikusilela kolwazi ngomkhuhlane lo osokudinga ukuthi kuqiniswe umsebenzi wokusabalalisa ulwazi lokuthi bangazivikela njani kuleso sifo kumbe ukudinga uncedo lokwelatshwa kusesemasinya. Uma kuphitha Ntambe usethulela lolu daba.
Abe-Cancer Association bathi bakubone kuqakathekile ukuba kuthuthukiswe umsebenzi wokusabalaliswa kwembiko emayelana nalesi sifo ukuze abantu bezivikele ngoba sesisiba yingozi uzulu engananzelele. Umnumzana Lavumo Makuriro Fawali inhlanganiso uchasisa kabanzi.
About 80% of the cancer patients are coming.
Isimo sokuthoba minwe mibili ekhulwini sezigulane zemvukuzane zifika esibhedlela seziphuzile. Isifo lesi sesikusimo esibi.
Impumelelo yenhlolisiso yabohlangothi lwesiphala seZimbabwe National Cancer Registry uMakurirofa uthi iveza ukuba inani labantu elibanja ilesi sifo lilokhe liqonga elizweni.
We are seeing that the prostate cancer cases are increasing every year. And also we are seeing a lot of black males.
Sibona ukuthi lesi sifo silokho sikhonga minyaka yonke njalo sibona nabelisidisa abensundu abale 40 years kumbe 45 labo sebehlaselwa.
Uqhubekela phambili ethi i-prostate cancer isihlasela njalo labensundu babesilisa beleminyaka engamashumi amane kusiya kwengamashumi amane lanhlanu kusiya phezulu njalo sesikhanya sidala umonakalo omkhulu.
Prostate cancer contributed 11% to the total cancer incidence. While is the
njengomzekeliso ngomnyaka ka-2018 i-prostate cancer yengezelela isimo sokulitshumilanye ekhulwini kusifo sekensa kuleli yaphinda ingezelela isimo sechumi ekhulwini semfa yonke ebangelwa isifo sekensa.
Ngomnyaka ka-2018 inani lababulewe yimvukuzane seliphose lafika kunkulungwane ezintathu 2743 ikanti-ke isilinganiso sokulitshumi ekhulwini labo bebulewe ngumhlobo we-prostate cancer. Udokotela Thandolo Nkosi Makhubaza osebenzelana nehlanganiso yePadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi ukusabalaliswa kolwazi kuyinto eqakathekile kakhulu njalo bafundisana labesilisa bonke abagoqela izifundi makolitshini bebanikeza ke ulwazi kunye lokuthi bangathola usizo ngaphi.
Silawo ama-centers izibhedlela esisebenza lazo especially sijongi much north leHarare. Silama-centers ama-facilities awesibhedlela esebenza lawo.
Othi lama-clinic abesilisa thiwa ngama-men's clinics lawo aphatheka kulolu hlelo ethi obaba ngabe belomkhuba wokusebenzisa izibhedlela kusasele isikhathi bengagijimeli imithi yesintu abangelaqiniso layo.
Khathe siyabe sikhangela obaba ukuthi babe ngabantu abaphila bephila kahle besebenzisa izibhedlela bili. Bayandisa obaba ukugula ezethwale inqola sesiyinqola sesiya esibhedlela. Ubontehle zenqolelo ubekwazi ukuthi ubaba lo ugule waze wathwalwa. Kumbengele phakathi kwebhara vele.
Umnumzana Wakson Magwara okhokhela inhlanganiso eZimbabwe Foundation for Prostate Cancer Trust uthi ukusilela kolwazi yilo udubo olukhulu njalo luyingozi.
We encountered about 3 cases where people died 3 days after being diagnosed.
Sahlangana lezo zihlakalo ezintathu lapho abantu abathathu balahlekelwa impilo ngemva kwensuku ezintathu nje kuphela bebanjwe bele prostrate cancer.
Uthi ujabuliswa lusekelo abaluthola kugatsha lwezempila kahle olusenza benelisa ukufundisana labesilisa phezu kwalolu dubo. Inhlanganiso yeCenter for Disease Control and Prevention ethi izibonakaliso zeprostate cancer zigoqela udubo olubhekana lowesilisa lapho ke efuna ukuchitha amanzi, ukubona igazi kumchamo wakhe, lobuhlungu bamathambo omzimba. Incitshi zithi lesi sifo singeneliswa ke ukwehliswa kumbe ukuvikelwa ngokuhlolwa lokwelatshwa kusaselesikhathi. Ukudla ukudla okwakha umzimba, ukulolonga umzimba okuthiwa ngama-exercises, lokutshiyana lemikhuba efana lokubhema ugwayi kumbe ukunatha okwedlulisa amalawulo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Umncintiswano wemidlalo yenguqu eWorld Cup eQatar. Amaqembu amakhulu aphuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Imoloko ngiyakuqala kumaqembu ezwekazi le-Afrika unqoba kulimdlalo ngemva kokunqoba iqembu le-Belgium 2-0 izolo. Kwathi namhlanje emini eleGhana lalo linqobe i-South Korea 3-2. Uheza Jesus Banda usethulela lolo daba.
Imidlalo yamkelwa ngenjabulo enkulu ngabeZimbabwe. Iningi lesithi lokhu kwenza babe lesikhathi eside behlezi lemuli zabo bezilibazisa bendawonye bebukele imidlalo le kumabona kude. Omunye osetshona endlini lemuli yakhe ngumnumzana Morten Ngwenya, wayengumsekeli kamdlidlalo weqembu lenguqu le-Highlanders.
Inguqu le okuthiwa i-World Cup sisihlanganisile nje thina njengemuli. Uyazi umuntu wayehambe ethiwo umfazi siyani. Kade sibona lemuli yethu labantu abethu. Uzabona game kade mnandi kakhulu, game eGermany neSpain abadlale kuhle kakhulu, basijekisile nje uzulu wonke emhlabeni ukuthi hayi nabanikazi bebhola. IMorocco yona kade ngela mavisa amaningi abantu esibazi abadlalayo ithi leAfrica, kodwa idlale kuhle kakhulu.
Umnumzana Brighton Moyo uthaba umanzi ngemva konqoba kweGhana 3-2 isidla eleSouth Korea.
Senjabule kakhulu bakuthi iGhana iwinile, senjabule kakhulu athi iAfrika kwekhanti siyaphumelela yo. Hayi, njabule kakhulu sho. IMorocco nayo isiwinile nayo isingenini, of which siyaqhubeka siyaphambili. Khanya kumnandi sibili.
Amaqembu amakhulu kwezenguqu usegenqulwe ngamaqembu amancane kulimdlalo osomangise abantu abaningi. Umnumzana Omega Sibanda ingcwethu echubula ezemidlalo uthi amaqembu amancane adlalisa abafana abancane yikho benqoba.
Itshintshile ngoba ama-team lana awakuthiwa amancane amazwe yiwo adlala okumangalisayo. Ungakhanyisa iSaudi Arabia yena abafana abancane and babuye World Cup abakhotshwa ngukhotshe Africa urena wakhotshe iZambia thathi iAfcon. No, wakhotsha le Concacaf. Ungakukhangela khona lokuthi ziperforma njengabo USA, o Argentina labo Belgium, o Germany. Mina ukubona kwami imbono yani bayehlekile kakhulu. Ngoba selokho besenze ama players amadala, lokho kuthiwa ukuthi amadolo asavumi. Asavuma ukuthi badlala ibhola bayehluleka.
Unkosikazi Sabelo Sibindi ngunompembe oqala wesifazana weZimbabwe okutshaya impembe kumdlalo wenguqu. Ubonga iFIFA ngokukhethwa kwakuqala besifazana ukuthi batshaye impembe kwimidlalo le eQatar.
Kuyavongakala Sibindi, sesikubonile iFIFA isizamile ukuthi ithi ibise omama labo ukuthi babe khona kuleyi stage. Siyakubongela kakhulu, kodwa sithi nga kuyenzeka sibone omama abaningi labo bephiwa ithuba elokubana babe kuleso stage. Sesibabonile nompembe bangkhona, kodwa sithi bangenza ngcono kulalokho abakwenzayo. Abanye bakhona bangenza ngcono. IFIFA iyenze ukuthi onompembe babe consistent.
Lanxa imidlalo ijabulisa uZulu, iningi alenelisi ukuyibukela ngenxa yokuselakala kamandla kagesi ahamba ngezinye izikhathi bephakathi kokubukela. I-load shedding. Umbekezeli Masuku uthi uzwa buhlungu engaboni ibhora.
Amagesi ayahamba kakhulu, ikakhulu njengathi emagogo ngapha vele ahle ahambe ekuseni senze ukubukela ibhora kwesesikhathi ethawuni kumbe ebhawa nxa i-generate light yo lakho vele akuchazi ibhora kwesesikhathi limnandi uzibukelela wena.
Elinye iqembu le-Afrika iCameroon yenze 3-3 lele Serbia, kwathi iGhana yathaphuza eSouth Korea 3-2. Kukanti iBrazil sidibene nokwamandla leSwitzerland, umdlalo ususiye emaphethelweni. Namhla ngo-9 ntambama iPortugal inqikelana lele Uruguay. Ngimele Studio 7 ikamela mu-Ezra Jesus Banda.
Siloko zikudaba olufanayo, babikwa bebaningi abantu abathi babhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni yalonyaka ye-World Cup kwele Qatar. Omunye wabheja kakhulu ngumnumzana Fundani Ndimande ohlala elobhengula West kobulawayo.
These days njengoba kungama-World Cup onala ngizama nje inhlanhla yakhangela lawa ama-od laphana ukuthi kungenzani ubone ukuthi itimo ubone ukuthi ibhora yalibekelizelayo ngabona ukuthi kule timo oyinanzelelayo ukuthi ngawina ohamba khona ngale ezindaweni okubheja khona uyifakele imali itimu liyana kodwa phela i-risk le itimu esayenze zabo-finance kukhangelwa o-risk labo-return so i-risk ingaba nkulu kakhulu ukuthi kube-return inkulu kakhulu kodwa ungaziwa phela sekufuna abantu abale nhliziyo ezikumelayo ungafaka imali yakho yonke sungathina siyilungelayo kosi kulepho kunandulelwa laziwa thina siyi-addict yakho so kuyasiphakhe loko into lokho
wena singathi la uyabheja siloku mangalisayo so akusitshela ukuthi sometimes uyabamba kumbe uyabamba kumbe hatshi
hayi mina ngiyake ngibambe duwe ngibekisamthi amaswazi lapho engithe ngabheja khona hhayi ngiyabamba angibhekeli igeme engiyibone ukuthi angiyizwisisi ngingabona ukuthi namhla kudlala le lale ngingabe ngibona ukuthi amathimu angikhona sibili ngiyawazwisisa okuthi ngangifake imali yami hhayi ngiyayithola sibili labaphansi bangenele asibili kuncediseke ngibambe sibili
So singathi nxa sikhangele sibili ubheja lapho uthe ubambe khona sibili uyabe ubheje ngemalini njalo besithola malini wona phela uyazazi ezomnotho le
mina kahle kahle ngithande ukufaka yona le idola bese ngifaka amathimu amaningi usually the higher the number of teams owafakayo le return yakho iba nkudlanyana sibili ikakhulukazi ngafaka ama-ods anganangizina uyathela itikeni lakho ufake idola umbe wafaka amathimu afika 6-7 yabese ngithatha ibili khonale kubo 3,000 ngiboyi kodwa mina ndoko afaka bemalutshwane ngafaka lawa be-4-5 yakwanisa sibili kubamba o-50 efikisteyisa ngedola
kusho ukuthi phela kuyadlaleka ye
ye hayi khona kuyadlaleka kufuna isineke nokulandelela njibe wazama aqembe enguqi lapho ukuthaminza
ye kodwa abanye abagcini sebe-addicted lokhu ukuthi vele sitshona khona ngale
ye hhayi kwenzakala mfokamtembo yende into ebhahe kakhulu lapha kobulawayo ngasikhangela ngahamba khonaphane kubomozi lakwa-africa bet noma ngashiphi isikhathi selanga sola kulabantu okusho ukuthi sokulabantu asebesebenza khona sebevukele ekuseni vele abasayile emsebenzini umsebenzi wabo sekuyikhonokho sebetshona khona liviki yonke siyaye bebhizi sebengena kumabhiza phela kuningi okubhejwayo la sebhora kuphela bangena kumabhiza banjeni kulawana abathi ngama-virtual soccer adlala kungelabantu sibila beqiniso abedlala kungabo-popayi
lo ngufundani Ndimande obhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni ye-World Cup kwele Qatar sixoxe laye eselobhengu la-West kobulawayo umbiko esisanda kuthola khona manje uthi i-Brazil inqobe ele-Switzerland 1-0 emdlalweni ye-World Cup. Kulesidoku namhla sihlolisisa umncintiswano we-World Cup owenzelwa kwele Qatar. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele iindaba ezikhokhela namhlanje. Abamela izigaba ezijiyeneyo edale lepalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-national budget yomnyaka ozayo. EliZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Kumncintiswano wemidlalo yenguqu ye-World Cup eQatar amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lesayo umthombo sithemba uGibbs Dube dilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.